Amai Dzamara vanoti tsamba yenyunyuto iyi ndeyechipiri yavaendesa kuna vamunangagwa kubva zvakatsakatika murume wavo muna 2015.
Ndakamboendesa kuna President Mugabe, then kuna President Mnangagwa yaichitu yandzandeendesa tsamba. Ndandichikumbira kugovernment kuti vatitaure kuti chichakaitika kuna itai, uye kana akafa votiratidzawo bhodhi yake tovigo zvakanaka, kana ariko votipa. Sandachikokumbira kuti president vapindire kuti ndizivo chii chakaitika kumbumongo, ende ngavazviitire for vana vangu, because vakuru vachiziva kuti what happened kuna baba vavo, because vana vakakura vakadaro, especially mukoma anogona kutokura aine bitterness, aine anger maari.
Amai Dzamara vati upenyu hwakavaomera zvikuru sezvo vachigarofunga kuti chii chakaitika kune murume wavo, uye vati hurumende hapana zvairi kuvaitira pari zvino kubatsira kutsvaga murume wavo.
Upenyu hwakatomera kozi dzave 5 years itai asipo. Tiri mukugara tichingofunga kuti maybe one day tichanzwa kuti itai awanikwa, kana kuti pane zvawanikwawo negovernment. So chii chakatomera semurepa? Zvinhu zvinorwadza kuti inongwa katasa kuti government yenyu inokuchengetedzai, uye government inokwanisa kutsvaga vakaita mhosva and yoregedza kuita kana action. Zvii zvinotirwadza?
Asi vati havasati varasa tariro yekuti murume wavo anogona kuwanikwa ari mupenyu.
Hope ndichiri nayo, because handisandaziva chokwadi kuti chii chakaitika, kuti akafa here kana kudi, but hope mandiri chiripoto murume wangu ariko, nekuti taisimuka munhu. Ende dai akatozviratidza kuti inini ndakafa, but so far ndina chandandaona semudzimai wake.
Mutsamba yavo yenyunyuto iyo yaonekwa neStudio 7, amai Dzamara vati vanoda kunzwa kubva kuna vamunangagwa kuti chii chakaitika kumurume wavo, sezvo vasina chekutaura kune vana vavo vaviri nenyashana nokutenda. Vati vave kutoti kunyange vachifamba mudhorobha reHarare vakaona chero munhu ari kuzvifambira achipenga, vanotombotarisa kuti haasi murume wavo here. VaPatson Dzamara vanova munin'ina wavaitai Dzamara vati vanotsutsumwa zvakanyanya nekuti hurumende haisi kuvabatsira kutsvaga kuna itai.
Tinonzwa kutsutsumwa nekuti mukuzama kuti tinge tichitaura nehurumende, mukuzama kuti tinge tichiwana hwaro wekuti tifambiro mberi semhuri, tinge tine closure, hurumende haina kuva ichiuyawo kwatiri. Zvinova zvinhu zviri kutibata.
Kuetare mhuri yekwaDzamara vachauswa ramba, vatsigirawo kuti hurumende haisi kumboratidza chido chekutsvaka vaDzamara, zvisinei nekuti dare repamusoro reHigh Court muna 2015 rakapa chiga chekuti mapurisa aite zvese zvavanogona mukutsvaga vaDzamara. Patabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti vave papi nekutsvaga vaDzamara, vati tivafonere mangwana sezvo nhasi vanga vakabatikana. Mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vavimbisa kutaura neStudio 7, asi havana kuzokwanisa kuita izvi pataenda pamhepo. Vamwe vakasakatikawo munyika vari kutsvagwa nehama dzavo vanosanganisira muzvare Rashiwe Gusha, vaPatrick Navanyana nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.